Magwete nengo zi triple C zaka sungwa kubudiro izi izo zinosanga nsira miri wa budiro mparamende wa Costa Machinga Uta pamwene miri wa Mkoba mudare iri wa Amos Chibaya au zadari kutungwa sungwa ava aba tukwane chirwere che COVID-19 ari kujeri shaita kutata zekuya kudare nasi. Magweta aya ati kuchengeta vasungwa ava mujeri kwenguwa ya kareba kuno vaisa munjodzi yekubatira zvirwere kujeri sezvo vamwe vavo vari vanhu vavezera vane mukana mukuru wekutapurirwa zvirwere. Mumwe wavasungwa ava ane makore makumi masere nemaviri. Rimwe remagweta evasungwa ava vaubert mandinde vati vari kushungurudzika zvakanyanya nenyaya iyi.
Nemusi wechishanu akanzi abata COVID nokudaro ava kugara ari pake ega kwemazuva gumi ozotestwa zvakare. Mukati menguva iyoyo anenge asingauye kudare. Isu tikaenderera hedu mberi nechikumbiro chatiri kuita pamberi pedare chekuti vese vasungwa vabvumirwe kubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vagotongwa vachibva kumba.
Magweta aya akumbirawo dare kuti vasungwa vechikadzi vatakurwe pavo vega sezvo vanyunyuta kuti vari kubatwa batwa zvisingabvumidzwe pamutemo nevasungwa vechirume pavanobviswa kujeri vachiunzwa kudare pamwe nekudzokera kujeri.
Pavari kutakurwa kubva kuno kudare vachidzokera kuchikurubhi vari kufambiswa murori imwe chete nevasungwa vechirume. Vasiri ava varume vavakasungwa navo asi vamwewo varume vane mhosva dzavo dzavakasungirwa kwari. Mukufamba ikoko vari kuti mune mukubatwa batwa kwavari kuisa kusina kukodzera munhengo dzakasiyana siyana. Nokudaro vakumbira kuti kana zvichikwanisika vangatakurwe vega here kana kuti pangatsvagwe kuti pangaitwe sei kuti vachengetedzeke chimiro vachengetedzeke vasabatwe batwe panguva yakadaro iyoyo.
Mutongi wedare Muzvare Yeukaidzuda vatura mutongo wekuti mufakazi wehurumende wechipiri vaIgnatius Magejo vano vemumwe wemapurisa akasunga vasungwa ava vabvumidzwe kupa umbo hwavo mudare mushure mekunge magweta evasungwa ava apikisa kuti vape huchapupu vachiti vaive mudare kubva pakatanga kunzwikwa nyaya iyi. Magweta evasungwa anotiwo anga asina kupiwawo afidavit remufakazi uyu. Vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava Inspector Magejo vabvuma kuti vaive mudare nguva zhinji yainzwikwa nyaya iyi. Vamagejo vati vasungwa vese vakasungwa vari pamba pavamachingauta vari mukati mechivanze asi mashoko aya anopesana nemufakazi wekutanga vaGeorge Garauzive avo vaudza dare kuti vamwe vevasungwa ava vakasungwa vari mumugwagwa unopfuura nepamba pavamachingauta. Vamagejo vati vamachingauta vakatiza pakasungwa vamwe vavo kubudiriro asi vasiya vanhu vanga vari mudare vachikoka mbabvu nekuseka mushure mekuudza dare kuti havana kuona vamachingauta pavakasunga vaAmos Chibaya nevamwe vavo kubudiriro. Vabvumawo kuti vasungwa ava vanga vasingaite zvemhirizhonga uye varamba mashoko ekuti vasungwa vakaramba kuti vabhadhariswe faindi. Vanhu vanga vari mudare vakatyamadzwawo nemashoko avamagejo ekuti vasungwa ava havana kuvhiringidza mapurisa kuvasunga asi mapepa ekuvapomera mhosva avaverengeswa achiti vasungwa ava vakavhiringidza mapurisa kuvasunga pavakazosungwa zvechisimba. Vachuchisi venyaya iyi vaudza dare kuti vasungwa ava vanogona kusamirira kutongwa pamwe nekuvhiringidzana nevafakazi kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo asi magweta evasungwa apikisa izvi achiti munhu wese ane kodzero dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pasi pebumbiro remutemo yenyika. Vamandinde vati vachapedzisa kupa zvikonzero zvavo mangwana.
Itai hurumende ataura izvo zvavanoti ndizvo zvingaite kuti ava vatabvumirwe kubvisa mari yechibatiso asi isu tiri kuburisa panguva ino iyi kuti hapana zvikonzero zvakajeka nekuti dumbiro redu rinoti pachirungu anofanira kunge ari macompelling reasons zvikonzero zvine udzamu zvinoita kuti vanhu vanyimwe kumukana wokubvisa mari yechibatiso. Tichapedzesa kutaura radare nyaya iyi mangwana nekuti pane zvikonzero zvitatu chete zvinosanganisa chekuti vanotya kuti vanogona kutiza kana kuti vachanotaura nevafakazi nechimwe chachitatu chandakanganwa panguva ino.
Vasungwa ava vakasungwa musi wa14 ndira pamba pavamachingauta pavanonzi vaiita musangano webato ravo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwe kukumbira mvumo kumapurisa kana vachiita musangano wemakomiti ebato ravo usiri musangano weveruzhinji. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare mutongi wedare raMajor Street amai vongai Muchuchuti Guriro vati mumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scala vadzoke kudare mangwana pakatarisirwa kuti nyaya yavo ienderere mberi nekutongwa mushure mekunge hurumende yadaidza mumwe mupurisa vaEdmore Runganga kuti vape huchapupu. Varunganga vaburitsa vhidhiyo nemazwi akatapwa anonzi akataurwa navasikala muna chikunguru 2020 vachinzi vaikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati nechinangwa chekupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vati hurumende yavo yaisina kurongeka zvaita kuti nyaya iyi ipfuudzirwe mberi.
Ndokunzi muvhidhiyo ine audio ndomune mashoko ekupara mhosva akataurwa navasikala, asi sekutsanangura kwananga ndiri kuita mufakazi anga aripo muzuva ranhasi haana kunyatsoti gejike kana kusvika pamuungu pemashoko acho aari kuti ndiwo akaparwa nawo mhosva. Ndosaka tiri kudzoka mangwana.
Kuratidzira kwemuna chikunguru 2020 kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume, uye kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekusungwa kwavaNgarivhume nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.